manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu kurume 27 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kutsvaga mitumbi yevanhu vakafa mutsaona yeCyclone Idai konetsa nepamusana pekushaya zvikwanisiro. Nyaya yanga ichipomerwa nhengo dzeMDC dzakasungwa dzichipomerwa mhosva yekuita mhirizhonga muna Chikunguru gore rapera inoraswa nematare edzimhosva. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuSouth Africa zvogara zvakabatiraura mumaoko zvichitevera mhirizhonga iri kuitika munyika iyi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kutsvaga mitumbi yevanhu vakashayikwa padutu mupengo remafashamu emvura nemhepo kana kuti tropical cyclone Idai vanodarika mazana matatu kwave kutora nguva yakareba nekuti hurumende haina zvikwanisiro. Vagari vekunzvimbo dzechipinge nechimanimani vanoti hakuna motokari dzekubvisa matombo makuru anofungidzirwa kuti akatsikirira vanhu kanawo imbwa dzinokwanisa kufunidza panenge paine mitumbi yevanhu kana kuti makadaver dogs. Mimwe mitumbi iri kuwanikwa haichazivikanwe nekuti inenge yaora zvapawo kuti hurumende ikumbire chikoro cheNational University of Science and Technology kana kuti NUST kuti chizobatsira kuvheneka mitezo yemufi kana kuti kuita DNA. Nezuro, South Africa yakazivisa kuti yainge yotumira imbwa kuzobatsira kutsvaga mitumbi yevanhu kuChimanimani neChipinge. Gurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa uye gurukota rinoona nezvedunhu reManicaland Dr. Ellen Gwaradzimba vanoti madzishe nemasabhuku uye hofisi yamudzviti vanofanira kubatana vonyora mazita evanhu vari kufungidzirwa kuti vakashayikwa ava. Zvikoro makumi masere zvakakanganiswawo zvakanyanya nedutu mupengo iri. Nhasi vakuru veEuropean Union neUnited Nations munyika vashanyira chimanimani vakati vari kunetsekawo zvikuru nemitumbi yevanhu isati yawanikwa kusvika pari zvino. Vativo mamiriro akaita zvinhu munzvimbo iyi anonetsa kuti vanhu vakwanise kufukura pavanofunga kuti pakatsikirirwa vanhu nekuti matombo ari kungangu semuenzaniso akakura zvakanyanya. Gurukota rinoona nezvematunhu vaJulai Moyo vanotivo vafa kusvika pari zvino vava kusvika pazana nemakumi masere nevapfumbamwe uye vamwe zana nemakumi masere nevatanhatu vakakuvara pane vakakuvara apa makumi matatu nevasere vachinzi vakakuvara zvakaipisisa. Vamoyo vativo mhuri dzinodarika zviuru makumi mana dzakatarisana nenzara nekuda kweduti mupengo iri. Nhasi nyika dzakawanda nemasangano akawanda anga achienderawo mberi nekupa Zimbabwe rubatsiro runosanganisira magumbeze zvekubikisa, migomo, mamosquito nets nezvimwe. Asi veEU pamwe nevesangano replatform for youth development rinoshanda kumanicaland vanoti vari kushushikana nemashoko ekuti pane vamwe vakuita zvematongerwo enyika panyaya yekugoverwa kwechikafu. Asi veEU vanoti nhasi havana kuona havo izvi zvichiitika asi kuti vangawanzwa mashoko ekuti zviri kuitwa. Bato reZANU PF ndiro riri kupomerwa mhosva yekunyima vanopikisa chikafu. asi vakuru vebato iri varikuti varikungobatsira nemotokari dzekutakura chikafu. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata vamoyo kuti tinzwe zvizhinji nemamiriro akaita zvinhu kumanikaland.
Tine musangano wekugadzira izvozvo, Ministry of Health tichishanda ne National University of Science and Technology. Tadoti havaindise vanhu vanoita DNA vokunasti vakambotibatsira pakamboita imwe njodzi kuwesekiseku kuvanhu vatsva beyond recognition. Last time pazvakava zvaitika kumvuma, it took us more than 3 months to identify mapoti. But nenyaya yeDNA yaakugona kuitiwa nenasti kuda netimwe university kune imwe institution iri muno mutown futi muHarare. Tinofunga kuti kana ivavo vakamobilizewa vakainda, kana mitumbu yawanikwa, DNA inoita nekukurumidza.
Ko vamwewo vana veZimbabwe vangadai vakateerera tiri kunyanyotarisawo nevamwe vari kunze kunoku, zvii zvamukati zvinodiwa kuti vabatsire vamwe vakawirwa nedambudziko? Zvii zvinganzi zvamukati muri kuda nechimbi chimbi?
Tinofungidzira kuti vanoda kubatsira zvikuru sei vedu vari mudiaspora, tinofunga kuti kana vakatumira mari ukafonera kuofisi kwangu 263-242-793-808, ivavo munopiwa nhamba yokuministry of finance. Ndo kwatakati aiwa mari yese president vakati toda kuti kana zvinhu zvaitika njodzi seizvozvi mari yese ive accounted for nokuministry of finance. Ndo vanozoti inoda kushandisiwa nokuministry kwangu, inoda kushandisiwa nokuhealth, kusocial welfare, kuti accountability ive straight. Vanoda kutumira kana dziri magoods, vanotumira kuministry kwangu ikoku. Tine holding house yataisa kuManyame kuitira kuti Manyame air base, kuitira kuti kana zvimwe zvauya nendege zvongouya zvichichengetwa ikoko. Kana zvobva ipapo zvinoenda kwaMutare. Tinoitira kuti kana muchiuyisa zvinhu zvinobva kunze zvichiuya foiyo icyclone, zvinenge zvichida kukliwa kucustoms, ndeikoko ndio kwataseta masystems okuti akliwe. Kana zvichiuya nekumaborders, toti kuda vari kusouth africa kana vari Botswana vokunanozambia vadotumira vari kuoutside, tinozvikliya futi kumaborders zvouya muno muHarare tozozviindisa kwezvine zvichikodzera kuti zviinde.
Gurukota rinoona nezvematunhu vaJulai Moyo vachitaura vari parunare muHarare. Tabatawo mukuru wesangano rePlatform for Youth Development vaClaris Maduku kuti tinzwewo zvavari kuona nenyaya yekupiwa kuri kuitwa vanhu chikafu.
Zviri kunyakutirwadza parizvo nechekuti veruzhinji kusanganiswa vamwe vagari vemuchipinge chimanimani vari munyika muno masangano akazvimirira vanga vachitipa sapoti yakanyanya. Yatingati sapoti kubudikidza nezvekudya mabasics, sapoti kubudikidza nezvekunwa, zvekufuga nezvekurara. Asi chikuya kwazvaita nekuwanda kwazvaita kuchinhu chaakutanga kushungurudza vanhu chekuti pane vaakutanga kuitawo utungamiriri huri local hwekuda kunzwisa kuti avapihwa zvakawanda, avapihwa zvishoma, zvaakupinza nyaya dzematongerwo enyika. Ndo zvakati zviri kutirwadza. Asi kuti tikada titende maZimbabweans nevamwe vese vari kunze kwenyika vari kubatsira kuti dambudziko recyclone idai rive rakareruka zviri nani.
Munganyatsojekesa here pamuri kuti apa pane vaakuita zvemaatongerwo enyika ndaanani chaizvo vari kuuya vachipindira munyaya yekupawana chikafu?
Nyaya iyi hatingati haisi nyaya itsva. Pese panotaurwa nyaya dzechikafu, vanonyanya kutipa dambudziko ndevanoita zvematongerwo enyika vari kubato riri kutungamirira revanotiye. Pari zvino tingati panga pane makakatona akati kuti anga akatanga pekutanga nevanhu vari vakawirwa nedambudziko veruzhinji, vanhu vasingaonekwi vari chinzi vanganzi ndive bato iri kana bato iri. Rinongoziva kuti pamushavo pakashayika maina baba, pamushavo panoshayikwa mwana, apa pane mba dzakabva marata, ava vanga vakadai. Ndo madambudziko maonero atinoita vanhu vanenge vasina mafeshes atingati ndo mapolitical feshes. Asi tikuona kuti vezvematongerwo enyika kunyanya vezanupiefu ndo vari kuona sekuti vanofanira kuti vave nechekuita nedistribution. Ivo vachitaura kwatiri vanenge vachiti no, murugunya kushandisa social media kutaura zvinhu zvakawanda zvekuitika saka inenge iri nzira yavo yekuita counter social media saka ndingangoti muchidimbu tiri kuona nezvematongerwo enyika vakarekera kudivire zvanupinzi varivo vari kunyanya kusimukira kumberi kuti vange varivo vatungamiririzve pakuti opihwa neasingapihwi ndiani
mukuru wesangano replatform for youth development vaclaris madhuku vachitaura vari parunare kuchipinge Kunyangwe hazvo hurumende yakabvisa mutero wezvikamu zviviri kubva muzana weelectronic transaction tax pakutengwa kwefodya varimi vari kunyunyuta kuti mutengo wefodya uri kuramba uri pasi asi vemisika yefodya vanoti mitengo yave kukwira kana zvichienzaniswa nemitengo yaivepo pakavhurwa misika iyi svondo rapfuura Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera
Pakavhurwa misika yefodya nechitatu chapfuura, varimi vakawanda vakabvisa fodya yavo pamusika nekuda kwekuti mutengo waive pasi zvakanyanya sezvo vanotenga fodya vaigunununa kuti vaizorasikirwa nemari yakawanda nekuda kwemutero weelectronic transaction tax pakutenga fodya asi zvichitevera kubviswa kwemutero uyu svondo rino mitengo yefodya haina kukwira zvakanyanya izvo zvisiri kufadza varimi ongororo yaitwa nestudio 7 pamusika yefodya inoratidza kuti Varimi vakawanda vachiri kugununguna nemitengo iyi. Mumwe murimi wekukazangarare kukaroi valast kawani. Vaudza Studio 7 kuti vanoona sekuti mitengo yakaderedzwa. Nenyaya yekuti madhora ekuAmerica asisina kufanana uremu nema RTGS dollars.
Ndiri kuona sekuti kuretwa kwatakaitwa kuti mari yatutengerwa nayo iri US payakaretwa. Varubva vafunga kuti murimi arota mari sterike. Saka vadzikisa mari US.
Mumwe murimi vanomo sakala avataura nestudio 7 mushure mekutengesa fodya yavo pamusika wetobacco sales floor vati mutengo wange uri pasi pewavange vakatarisira
zviri nani bata hatikutsikana nemapurize acho mapurize acho akadzika zvisingaiti
mari iri kuuya iri kunzi iri kuya iri paRTGS tandakapromisa topiwa US kapa but US racho hari sikubuda iri kunzi iri kupiwa 100% RTGS
Nasi mutengo wepasi pa TSF wange uri dhora rimwe chete pa kirogramu kana zvichienzaniswa nemasenzi makumi mashanu pa kirogramu pakavhurwa misika svondo rapfuura kumusika weboka tobacco floor zvinhu zvange zviri kufamba zvakanaka uye vanoona nekufambiswa kwebasa pamusika uyu vaMoses Byers vati vese vanotenga fodya vave kuuya kumusika wavo zvichitevera kugadziriswa kwezvichemo zvavo nehurumende
pakanga paine nyaya imwe yakanga iripo yanga iri yetaxi yanga yakaiswa kwa nehurumende saka ndodaira kuti mabayazi vakanga vasinga kuwirirane nazvo nekuti zvaizobudisa dzimwe mari dzakati wandei kumubhajeti mavo asi vakaenda vakanotaura nehurumende hurumende yakatibatsira yakanzwisisa ikatiregerera ipapo saka ndiyo yakanga iri nyaya hombe yakanga iripo asi nyaya iyi yakagadziswa
vatiwo kuwanda kwevanotenga ndiko kwave kuita kuti mutengo wefodya ukwire pamusika wavo
zvasiyana svondo rakapera average highest average price yedu yakanga iri $4.65 now izvinezvi taona mapurize akwira akuma $4.70-$4.75 yepasi akatanga ari ma$0.20 asi iye zvaakwira ari kuramba achikwira highest yataona izvezvi lowest yanga iri kuma$0.80 saka zvinoreva kuti pane difference $0.60 iri ipapo
mumashoko avo atsigirwa nevamwe vanotenga fodya vabayas vati mutengo wefodya unenge wakadzikira pamazuva ekutanga sezvo varimi vachitengesa mhando yepasi vachiti vanotarisira kuti mitengo iyi ichakwira zvinofadza varimi zvichakadai varimi vatiwo havasi kufara nenyaya yekuti bhanga guru renyika rereserve bank of zimbabwe netobacco industries marketing board vakadzokera kumashure pachibvumirano chavaive vaita chekuti varimi vaizopiwa imwe mari yavo ari madhora ekuAmerica imwe iri maRTGS zvichitevera kuvhurwa kwemisika yefodya varimi vave kupiwa mari yavo yese ari maRTGS asi vachipiwa mikana wekutenga madhora ekuAmerica kumabhanga avo kana vachida kuita izvi gore rapfuura zimbabwe yakawana mari inosvika bhiriyoni remadhora ekuAmerica kubva mukutengesa fodya kunze kwenyika asi gore rino mari iyi ichadzikira sezvo imwe fodya yakaparadzwa nezuva uye imwewo ikaparadzwa necyclone Idai ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudya
Chirongwa che Studio 7 chinokuudza zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz per shortwave. Pindai muchirongwa che Live Talk na 8 PM ne kutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa number dzinoti 001-202-465-0318. Number idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinote penyura chirongwa che Let's Talk ngati kurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musiwe chipiri ne musiwe china kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM musiwe chishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona kurudzira yamane shamwari kuti dzitifarire.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. China inoti ichamisa pamberi pematare edzimhosva vaimbova mukuru weInterpol vaMeng Hongwei vachipomerwa mhosva yekushandisa zvisiri pamwero mari yehurumende uye kushandisa masimba avo zvisiri pamutemo. VaMeng vakashayikwa kuti vaivepi muna Gunyana gore rapera apo vaishanyira kumusha kwavo kuChina kwakare vachibva kuFrance uko kune muzinda weInterpol. Beijing yakazobuda pachena ichiti yainge yakavachengetedza ichivapomera mhosva yekutambira chioko muhomwe. Nyaya yehutano yadzoka zvakare kuva chinhu chiri kutaurwa zvikuru nemapato ezvematongerwo enyika muAmerica panguva iyo hurumende yemutungamiri wenyika iyi vaDonald Trump iri kukurudzira kuti mutemo inoita kuti veruzhinji varapwe nyore weAffordable Care Act ubviswe, ukuwo bato rinopikisa reDemocratic Party richironga kusimbaradza mutemo uyu. Mutemo uyu wakatanga kushanda muna 2010 apo vaBarack Obama vaive mutungamiri wenyika yeAmerica. Makateerera kuStudio 7 tiri kutevenyura tiri muWashington DC. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvinoti zvave kugara zvakabatiraura maoko zvichitevera kurwiswa kwazvinoti zviri kuitwa nezvizvarwa zvemunyika iyi. Izvi zvinotevera kurwiswa kwezvizvarwa zvekune dzimwe nyika zvinoshanda sevatyairi vemarori mahombe muguta reDurban kutanga svondo rapera zvichipomerwa mhosva yekutorera zvizvarwa zveSouth Africa mabasa. Izvi zvinonzi zvakawedzerwawo mune dzimwe nzvimbo dzakaita semupumalanga neCape Town. Vamwe vari kupomera vakuru vehurumende vemapato ezvematongerwo enyika kusanganisira mutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa pamwe nemutedzeri wegurukota rezvemapurisa vaBongani Nkogi mhosva yekukonzeresa kurwiswa kwevasiri vemunyika iyi kuri kuitika uku kuburikidza nemashoko avanonzi vakataura. Kurwiswa kwevabvakure uku kunonzi kwakasiya vanhu vanodarika zana nemakumi mashanu vasina pekugara muClay Estate pedyo neDurban mushure mekutiza dzimba dzavo. Vasiri zvizvarwa zvemuSouth Africa vanogara mumusha weKenville vanonzi vakatizawo misha yavo nemusi wesvondo mushure mekurwiswa. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa divi remapurisa emuSouth Africa panyaya iyi kunyange hazvo ari kunzi mune dzimwe nguva ari kubatsira kudzivirira vasiri vemunyika iyi kuti vasarwiswa. Mochikamu chedu chaatino tarisa zviri kusangana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kune dzimwe nyika. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata muchikairi wemarori vaPatrick Makuwaza avo vari muDurban South Africa kuti tinzwe mamiriro akaita zvinhu.
Zvara nhasi tingati zvinhu zvine zvakati nyararei nyararei. Asi dambudziko riri kunetsa nderekuti hatingabva tati zvinhu zvanyarara nekuti vakomana vacho vanogona kungosangana newo pakona vongokuita zvavanokuita vomubva vakusiya ipapo. Saka dambudziko rinozongosara rarako wega iwo nezvaunenge waitwa ipapo. Vamwe vanogona kuzazviziva kuti ndozvaitika, asi pari zvino tinogoti situation yacho zvai yakati nyararei, but muri kutyisa kufamba famba. Vakomana ava vanongoti kana usiku chero nguva yavangofunga kuti vaite zvinhu zvavo vanongotanga kuita zvinhu zvavo. Tingati hazvina kuti ungati ungazvigadzirire kana kuti ungazvidii, zvinongoerekana zvangoitika anytime any moment. Saka ndezvokutongoti iwo munhu pachako wega unofanira kutongogara wakagadzirira kuti anytime pazvine zvatongoitika wotongoita action, nekuti akutogara mapepa zvese nezviri important zviri muhomo kuitira kuti vakatanga wongotisa wosiya mota yacho yevaridzi yakamira uchienda.
Saka nyaya yehombe chaiyo ndeipi iri kuita kuti murwiswe?
Nyaya hombe ndeyemabasa ndiyo yanyanya kunetsa, nekuti vakomana vekumba uko vari kupindawo muno muchokwadi vachitora mabasa nesituation vari kuba kwedu kwaina kumira zvakanaka. Saka muno muti akupinda tichitora mabasa, munini wangu akashaya basa kumusha tinongomudedza kuti munin'ina huyo panapa ubate nepapa. Saka manje nouwandu manje hwataita kuti makambani mamwe tinenge tiri kana 30 kana 40 tiri vekumusha tega, vanobva vaona kuti tanyanya kuvatorera mabasa. Saka vakuzama kuda kuti rwisa rwisa kuti tisiye mabasa acho. Saka vari kupinda mumakambani mamakambani vachipisa, vamwe vachitaura nevarungu vacho. Saka zvinhu zvacho tingati izvozvo hazvina kumira zvakanaka.
Saka vari kurwisa zvizvarwa zveZimbabwe chete here kana kuti chero munhu anongori chizvarwa chekunze kweSouth Africa?
Vari kurwisa zvizvarwa zvese zvisiri zvemuSouth Africa, asi vava vakananganga navo chaivo chaivo. Vari kunyanya vatorera mabasa chaivo chaivo vakomana vekuZimbabwe, nekuti ndo vanenge vane uchenjeri hwokufambisa marori aya. Vanenge vane uchenjeri hwokuti vakatumwa kune dzimwe nzvimbo dzinenge dzinonetsa kusvika, vanoshandisa mambozhanhare ava vachitarisa pamasocial media kuti vasvike panzvimbo nekukurumidza vasingarasiki rasiki. Saka varungu vacho muno muDurban vanowanikwa vachifarira kumana wekumusha chete, vakangonzwa kuti mukomana abva kuZimbabwe vanoziva kuti basa ravo rinofamba zvakanaka. Saka ndo hondo yatiri kunyanya kurwisana nawo. Iwo vakomana vacho muno vari kurwira mabasa acho, vakapinda mumakambani macho vachinzi vatestwe marori acho zvekare. Vari kutadza kumadhiraivha marori acho vachiita matsaona munyika mavo. Saka vakomana vekuZimbabwe vari kuonekwa vachigona basa. Saka tiri kunyanya kutora mabasa munzvimbo yeDurban muno.
Mapurisa ari kubatsira zvakadii mudambudziko irori?
Nhau yacho vajonga kandimire tinganyepe kuti titi mapurisa angabatsire kusvika pachidanho chipi, nekuti nhau inotika ndeyekutiwo pakanzi paitika hondo panapa patorwa mota yatorwa makii yapazwa kana mahwindo kana dhiraivha akuwara, mapurisawo vanongomhanya vachisvikawo panzvimbo sebasa ravo ravanonzi vavaiti. Asi taitochema kuti dai iyo hurumende yachona yagona kuti yagara pasi naiwo vakomana vacho vemunomu naiwo varungu vacho vatinoseenzera nesu vachono tayanana taona kuti way forward ndeipi, nekuti izvozvi takungogara takabatira urawo maoko, nekuti hatizive kuti ukatumwa kubva mukambani uchienda pane imwe nzvimbo unosvikere kana kuti haudzoke, kana mhuri dzedu takutogara tatodzidzisa kutoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kwatiri kushanda kuno.
Asi mati mamboedzawo here kugara pasi naivo vemuSouth Africa iva vari kukurwisai?
Nhau inonetsa vajonga kandimirei nhau yezita rinonzi foreina. Kana uri muforeina mukati memwe nyika unenge uchionekwa semunhu asina kana kodzero yekutombofamba munzira dzemugwagwa kana kudya chemo kana kuita chimwe chinhu.
Saka pane vakaurayiwa here kana kukuwadzwa mukurwisana kwanga uchitika ikoko?
Hondo iyi haina kutanga nhasi vajonga, hondo iyi yatone time. Vakomana vemunomu vajonga kandimire vanouraya havatezve kutamba, vanopfuura nekuti vanopfuura havatye kuuraya munhu. Kuuraya munhu hachisii chinhu chisa muno muSouth Africa.
Avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe vaPatrick Makuwaza vachitaura vari parunare muDurban South Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Iko zvino yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kutaurwa nevateereri vedu veStudio 7 pamadandemutande edu akasiyana-siyana kana kuti social media. Regai tinzwe zvavataura naMavelas Muhlanganya uye.
Pachirongwa chedu che Let's Talk ngati kurukurei. Pa Facebook page yedu ye VOA Shona nasi tangatiri kutarisa. Zviri kutarisana nevanhu vemudunhu rechimanimani nekumasvingo avo vakabatwa nedutu mpengo reHurricane Idai.
Kutaura na Gift Masipeka.
Ndimukoma makanyora chimbo ichi che Cyclone Idai.
Ndokwadi ndakachinyora nekuchimba.
Makadiko.
Tunasimba anzazi, makadi zei.
Aiwa, tiriwadi chii chakaita kuti mufunge kunyora rwuyo urwu.
Chakaita ndinyanyo nyora rumburu. Inyaya kuti ndakatarisa damage yakakonzerwa ne Cyclone Idai. Ne kufa kwakaita vanhu vazhinji. Zvakandibata ndikanyaona kuti chimanimani inzvimbo iri too remote. Inotodawo voice rinotizibatsira kuti zvisviki kumativi mana enyika kuti vanhu vazive kuti kune kurudwa rubatsiro. So basically songi kambo kanonyanyoda kutaura nezvekukumbira rubatsiro kune vanhu vari pasi pezuva vese kuti titarisewo chimanimani tipo nefo. Uye zvakare ndobva kuchimanimani ndakazvarwa ikoko. Ndine vamwe vanhu vakatofawo pasauna iyo yecyclone.
Makambodzokera here kana kumushure metsaona iyi?
Chokwadi ndakaenda ndikaona zvisimamira zvakanaka tikatifamba netsoka kuti tikwanise kusvikagumba nokuti ndakatofirwawo nehanzvadzi nemukwasha pamwe chete nemuzukuru vakaenda tikatosvika tikatonotsvaga kwataifunga kuti unoedza nogodaro achiwanikwa bati takavashaira. So zvinhu zvakanditomawo kuti tide collab on the corporate world ne world at large once zvio chishemo chedu sechimanimani.
Imbotitsenhurai mbijana chimbo chenyu ichi.
Ndouya kwamuri pasi pezuva, ndouya kwamuri vana veZimbabwe, tokumbira rubatsiro sechimanimani, tokumbirawo karubatsiro sechipingewe, shugaiyo inobatsirawo mumwe munhu. So zvatingati ndozviri mukambo.
Zvakakutorerei nguva yakareba sei kuti munyore
gumboro harinawo kana runguya rwato munitorera nekuti zvinhu zvakanga zvaitika information yese inenge ichidiwa nezvinhu zvanengada kunge zviri mukambo zvakanga zviri pachena zvaionekwa nyambo nemifananidzo nekuenda kwatakaita. Saka hazvinombonitorera kana zuva rimwe.
Nyangwe chipinge inochema Jehovha Mari taparara.
Pakauya dutu rine mvura ndokuparadza misha yedu. Pakauya dutu rine mvura ndokuparadza zvipfuwo. Ndokuuya dutu raityisa ndokuparadza hama dzedu. Hama dzakaparara varumewe vanokuparara semhuka. Zvinhu zvakapera varumewe semazuva ano. Mari pindirai pakadai, Ishe pindiraivo pakadai. Matibaya pamoyo nefumo rinorwadza. Hama tabaiwa pamoyo nefumo rinorwadza. Asi yatirasa tariro, atirasa tariro.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tirikutarisa mhirizhonga iri kuitika kuSouth Africa, uko zvarwa zvisiri zvenyika iyi zviri kurwiswa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Kutsvaga mitumbi yevanhu vakafa mutsaona yetropical cyclone Idai kuchipinge nekuchimanimani kuonetsa nepamusana pekushaya zvikwanisiro kuri kuita hurumende. Nyaya yanga ichipomerwa nhengo dzeMDC dzakasungwa yokandwa yoraswa nedare. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuSouth Africa zvogara zvakabatiraura maoko zvitevera mhirizhonga iri kuitika munyika iyi. tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Uye musakanganwe kuteerera chirongwa chedu cheshona na 6 mangwanani mangwana. Iko zvino ndokusiyai imi naNtungamiri Nkomo achikupai nhau dzeisindebele. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Soko isika tisenda